Tingati inflation in March is at about 72.7%. Tingati annual inflation. Yasimuka kubayepa apo kuenda pa 96.4%. Siri zizu za nishamisa nukuti kana mikirangarira kumashwe kuita ya taura zamu na October 2021. Rambo ita urukuro pa platform pana hapa tingati. Maone la tingita kumu unika gore nuteira ma 2022. Muna wa mitala. Tangati chitasa inflation changa ya 100%. Pagore muna June. Saka ufambi zana kuri kuita mitengo kukira kwa hiri kuita. Kuri ufambi zana huru kuwa zata ita umashure kuti. Urumende hiri kukonzeresa kukira kwa mitengo.
Munorewe hapa munga hata nangura.
Kukulikiza niku printa maari. Yavari kuisa mu ekonomi uchigadira ma roads. Rikiti nika inoha kwa neve nevayo. Ishaisa nizu short term finance. Yeti ma roads ne ma dams. Ndiwe tuti long term infrastructure. Inafana kufinance wa kushansuwa mari ye long term finance atinga atima bonds anashansuwa kune zime nyika muno tukuprinda mari kutewa nwanzu usise budget le nyika le zime 2022 $450 billion ili kuenda kuma roads nyema dams niku agrikausa inuwa half a budget sana mari iyo yika tuwa wani ikushanso kutika maari kunze kutika forecast so ita kuti reti itizi ite jambaramba mungu saka zina hundi kashika madra na uvishamisa na kuti daito uvizira kuti ukangwa poison unungofa saka poison ni inflation kupringo kwe maari negative bank ayi Zimbabwe kubudikiza ni budget rawa mtu nguwe rawa nunguwa jisa maari kuroad nikuma dent nikuwa dikauja
asika urumende kuti zvimwe zviri kukonzera kuti mutengo wezvinhu ikwire kana kuti inflation inyaya yehondo iri kurwiswa Ukraine neRussia.
Yes, ichokwadi kuti hondo yekuRussia ine contribution kukwira kwemutengo nekuti tiri kuona kuti mitengo yepetrol nekuti Russia inogadzira petrol negas zvakakwira zvakanyanya kubva pakarisa mutengo wedu palita nomuZimbabwe. Saka petrol inoshanda production. Saka pese panofamba production pada petrol. Saka kukwira zvaita mutengo kukwira mutengo. Asi mudzira zviri kuitika pakuti hondo yekuUkraine iri kupedzisa murwere agara achitorwara. Asi tikanyambobvisa kukwira kwepetrol nefertilizer iri kubva kunze kwenyika nekubudika kwehondo yeUkraine Russia. Zvitombodzorere kumashure kuti mitengo idzike. Icharamba chingokwira kuti Minister of Finance ini kupamba mare muekonomi zvinova zvisikafanira zvichidaro zvinoita kuti mitengo yabajikwira.
Zvinorevei kumunhuwo zvake ari kurarama muZimbabwe?
Zvinoreva kuti tapinda panyatwa mwana wamai. Zvaakureva kuti taakurarama sevanhu vari kutambura nekuti mukaona ka mapay iripowa vanhu muhoro upiwa vanhu hakuna employer ari kupa munhu 100% increase yesalary.